Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 25 2017.
Makateerera muStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapato anopikisa oronga kuita musangano nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinyunyuta pamusoro pemitemo inobata sarudzo. Sarudzo yaitwa.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti mauto anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu kuburikidza nekutambira zvinenge zvabuda musarudzo.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chinotanga muBulawayo, makambani anobva kunyika 14 achiratidza zvigadzirwa zvavo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapato ose anopikisa arikurwira kuti mitemo inechekuita nesarudzo ivandudzwe. Uye anoti ane urongwa hwekusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti asvitse zvinyuto zvaainazvo pamusoro pemitemo inechekuita nesarudzo. Munyori anoona nezvesarudzo muMDCT vaMurisi Zwizwai vanoti mapato anopikisa aya arikusangana nemusi wechina svondo rino kuti arova nemasoro pamusoro peurongwa hwekusangana navaMugabe uhu. VaZwizwai vanotiwo zvavanotarisira kusvitsa kuna vaMugabe inyaya dzinosanganisira kumbunyikidzwa kwevanhu munguva yesarudzo, zvikuru nemadzishe nemasabhuku, kupindira kwemauto nemapurisa munyaya dzesarudzo, pamwe nenyaya yekushayiwa kwemapato anopikisa mikana yekushandisawo nepfenyuro yeZBC pamwe nemapepanhau ari pasi pehurumende.
VaZwizwai vanoti sebato reMDCT vagutsikanawo nezvabuda mukuedzwa kwemichina yebiometric voter registration kits kana kuti BVR muzuva repiri ranhasi pachikoro chemurape high school kumaruwa ekwaSeke. Makambani maviri akabudirira anoti Lexton Group yekuChina neDemalog Identification Systems yekuGermany ndiwo aratidza mashanduro emichina yavo. VaZwizwai vanoti vanoona sekunge pachine nguva inokwana yekuti michina iitengwe igopinzwa munyika vanhu vachizotanga kunyoresa sarudzo dzisati dzasvika. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongwa huri kufamba zvakanaka chose ende tiri kufara sebato reMDC kuti nyaya yekutine nebiometric voters roll ndeimwe yenyaya yatanga takaisa pamusoro peagenda yemaelectoral reform atiri kuda munyika. Uyezve tichitarisa nyaya yekuti tangachida kuti United Nations ive ine chokuita nesarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo toda kuti tiudze veruzhinji kuti process yanga yatangwa neUnited Nations yekusarudza vanhu vanofanirwa kusupplya mishina yekuzorejesa vanhu patsva ndiyo yakatevedzerwa. Tine makambani maviri akasiyiwa neUnited Nations vasati vanetsana nehurumende ndiwo ari kushandiswa iwayo ende tiri kurakidzwa kuti zvinofamba sei ende we are very happy and chasara inyaya yekuti mamwe mareforms atiri kutsvaga charamba takatsvatana uyezve kuzoona kuti vanhu vari kurejeswa zvakanaka here.
Ko panguva ya sara yezvino yekuti michina iyo inge ichizotengwa vanhu vachizotanga kunyoresa tichiona kuti sarudzo dziri gore rinouya, munoona paine nguva inokwana here?
Nguva iripo yakakwana kana hurumende ikaita zvunhu nemazvo tichiwirirana, nekuti kubva panguva inoiyi yavanenge vapa kuti tapa kambani yatasarudza kuti supply pachadiwa mwedzi miviri kuti kambani iyoyo ikwanise kuti iunze mishini yeyo munyika. Panguva iyoyo ndopachaitwa shambadziro yekuti re-registration yakutanga. Tikatarisa mishini yedu pane zvataongorora inoratidza kuti mushini umwe chete unokwanza kuregista munhu munguva iri pasi pe 5 minutes zvireva kuti pahour imwe chete inoregista vanhu vanoita 12.
Tinoonawo kuti sebato manga muine zvakawanda zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvamaa muchinyunyuta nazvo kusvika pari nhasi magutsikana here nezvaitwa nezeki.
Tagutsikana pachinhano chekutengwa kwemishini. Ticharamba richienda mberi nenyaya yekuti mishini ichashandiswa sei. Nokuti tine subcommittee yatakawirirana nezeki inonzi subcommittee on voter registration. Ndiyo ine basa rekutarisa ichishanda pamwe chete nezeki kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka. Tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinosanganisira nyaya dzemadzishe. So tine mareform SAY ayo ticharamba richimatevedzera richimatsvaga. And tichasvika parichanowana mukana wekuti tinotaura naivo President Mugabe nemaopposition political parties. Tine musangano watinawo nechina kwatichasangana mapato ese ari kunosangana nezeki tichasangana pachedu takamira takadaro senhero tichidzeya nyaya iyi neurongwa hwacho kuti tikwanise kuti titaure navamugabe nyaya yedu.
Vanga vari munyori anoona nezvesarudzo mubato reMDCT vamuri Sizwizwai vari parunare kwaseke nestudio 7.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti vari muchiuto vanofanira kuremekedza pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu munyaya dzekufota kwete kuti vaonekwe vachitsigira bato rimwe chete. Vatsvangirai vataura mashoko aya zvitevera mamwe mashoko evakuru vemauto ekuti havaremekedze mutungamiri asina kuenda kuhondo.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008 handizvo zvavakaita tikawina vakaramba nokuta transfer power kana zvizvo zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda. Handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo. Chinhu chisingazivi ndechekuti zvinhu nekufamba kwenguva munhu wese achaziva kuti nyika ino tiri kuzvara vana. Vamwe vaakupedza mayunivhesiti, vamwe vaakupedza mafomu akadini, asi vese vakangogara. Whether mwana wako uri ordinary person kana kuti uri general, mwana wako hapana chaari kuitawo, aringosafawo masemu. Isu zvatiri kutaura tikuti hatisi kutaura izvo, tiri kutaura yekuti vana avatovaitire chii, chii chatichavasiyira kuti vagotowo mangwana zvechokwadi nyika yedu inde ramangwana rine bundutsi. So zvimwe zvinotaurwa izvo haikonaya kunyanya kupera maningi.
Ko munotiwo kudini mamiriro aita zvinhu munyaya dzezveupfumi?
Izvo hazvichataurikisi kana bhondi racho harichawanikwi. Ndo pane crisis yedu ipapo nyaya yezvemupfumi izvi. Ko pachine upfumi here? Kana nyika isingakwanisi kuproducer anything, upfumi hwacho hunobvepi? So munongoona kuti dambudziko racho riri kuramba richidi richiwedzera. Nyaya yeupfumi, hapana upfumi apo. Ai anga iri kambani yakabroka yakatodeclare kuti its insolvent. Saka kambani isingakwanisi kuzvibatsira, isingakwanisi kuproducer maprofits, haizi kambani, inonzi yabroka. Ndo zvakaita Zimbabwe.
Asi kuri kuti mabudirira kukunda musarudzo zvinogadzirika here kana kuti upfumi uyu hwatoenda kumazevandadzokawo?
Aiwa hatina option, totofanira kuzvigadzirisa. Totofanira kuzvigadzirisa neunjere hune munhu wese wemuZimbabwe. Totofanira kuzvigadzirisa. Zvatakamboita paGNU zvinogadzirika. Asi zvinongoda kuti vanhu vaite mushandira pamwe.
Totarisa idzo sarudzo dzacho, muri kufara here nemamiriro akaita mitemo yesarudzo?
Pane zvakawanda zviri kunetsa. Iyo zeki yacho iringo acta like a referee anothrow a whistle away ojoina imwe team. Saka hapana independence yezeki apa. Zeki ngaaitaridze kuti zvechokwadi vanda kurana election iri free, fair and credible. But nyaya iri kuita yacho yekuti nhasi zvambozi zvakati, mangwana zvati zvakati, mangwana zvati zvakati. Zvinongotaridza kuti vanhu vari kuita zvinhu vasina simba rokuti vanokwanisa kuita chii. Saka chemo chiri kuvanhu kazhinji ndechekuti zeki kutadza kutaridza unyanzvi hwekuti vanogona kurana election iri free and fair. So ndo pane dambudziko ipapo. Tinoziva hedu kuti mwemusi macommissioners vane varipo, asi vanhu vari kurana election isecretariat yachakazara masoja maCIO and all that. So ndo chimwe dambudziko riripo munyaya yezeki yedi.
Muchine chivimbo here namai Makarao?
Ina handina basa nokuti munhu as long as munhu achiita basa rake sebasa rake ndinogovengera chii. Ndiyo chairman wezeki, ngavaite kuti vateerera zviri kutaurwa nemapolitical parties, civic society, kuti pagadzirwe zvakanaka so that tese tine confidence mumaranirwo emaelection.
Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Chirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino chatanga nhasi muBulawayo pasina zvakawanda zvanga zvichiitika. Vamwe vari kuratidza zvinhu zvavo vachiti chirongwa ichi chinoramba chakakoshera vemaindustry nevamwe mabhizimusi. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vari kuratidzira zvinhu zvavo paZITF yegore rino vanoti chirongwa ichi chinoramba chakakosha sezvo chichivapa mukana wekuzvishambadza zvisinei kuti zveupfumi munyika hazvina kumira zvakanaka. Vasasha Zanai ndivo mumwe wevakuru vakuru vekambani yeFamily Castings Private Limited iyo inogadzira simbi dzakasiyana siyana dzinoshandiswa mumigodhi pamwe nemumaindastiri. VaZanai avo vati kambani yavo yakavambwa mugore ra1992 vati wogore rino ndiko kekutanga vachiratidza zvaanogadzira paZITF vachiti vakaona kuita izvi kwakanakira kambani yavo.
Saka we thought kuti kuya pava ungatibatsire kuti tionekwe muno muZimbabwe nekunze tigone kuwana maproducts anoenda to export our products. If we maproducts edu haashandise muno muchete, they are international.
Amaisikange zvokuhle Smali ndivo mukuru wezvekufambiswa kwemabasa mukambani yeMillennium Footwear iyo inogadzira shangu. Amai Smali vati sezvo kambani yavo ichigadzira zvinhu zvainozotengesa kune vanhu vanozozvitengesawo zvakakosha kuti zvishambadze pachirongwa chakadai seZITF.
Kuona uya yemanufacturer, so makustomers anenge asingazivi kuti boots ndiani ari kumanufacture, so iye kuti vatizire kuti kana vakuona boots dzetu kuzvitoro voziva kuti zvapfuura.
Rafilimon Mpupa vanoshanda mukambani yeNamibia Port Authority inova kambani yehurumende yeNamibia inoona nezvekufambiswa pamwe nekuchengetedzwa kwezvinhu zvinosvikira pamahombekombe egungwa munyika umu. VaMpupa vati rino ndiro gore rechitanhatu kambani yavo ichiuya paZITF vakatiwo hapana zvavati vaona zvinobatika zvati zvawanikwa nekambani yavo nekuve muchirongwa ichi, asi vati vanotarisira kuti izvo zvichachinja.
Tarisiro yedu ndeye kuti tikwezvere industry nemabhizimusi emuZimbabwe kuti vashandise poti yedu yeWelvis Bay nezvose zvatinokwanisa kuvaitira ipapo, asi pari zvino izvi hazvisati zvaitika nekuti hapana zvinhu zvakawanda zvinobva kumuZimbabwe kana kuuya muZimbabwe kuchishandiswa poti yeWelvis Bay.
Hurumende yeNamibia yakapa hurumende yeZimbabwe nzvimbo yepanosvikira zvinhu zvakasiyana-siyana zvinoda kutakurwa nezvikepe muguta reWelvis Bay. VaMpupa vati anotarisira kuti kupera kuvakwa kwenzvimbo iyi uko kunotarisirwa kuitika pakati pegore rino kuchaita kuti Zimbabwe iwedzere kufambiswa kwezvinhu zvinobva kana kuenda mhiri kwemakungwa ichishandisa Walvis Bay. Pari zvino Zimbabwe inonyanya kushandisa guta reBeira riri munyika yeMozambique. Gore rino nyika 14 dziri kuratidza zvigadzirwa zvadzo uye nzvimbo inosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo dzekuratidzira zvigadzirwa yakatorwa nemakambani akasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
America neBritain mwedzi wapera dzakarambidza vanofamba nedzindege dzinobva kuMiddle East kutakura makombiyuta erudzi rwelaptop netablet. Vakuru vakuru vakati danho iri rakatorwa pachiitirwa kudzivirira njodzi vakanongedza kuchiitiko chemuna kukadzi gore rapera chekurwiswa kwendege yekuSomalia inotakura vanhu yedhalo. Umo mumwe munhu akaputisa bhambu raive rakavigwa mulaptop rakamuuraya iye.
Turkey nhasi mangwanani yarwisa nzvimbo dzine vapanduki vechikedish kumaodza nyemba kweIraq nekumaodza nyemba kwakadziva kumabvazuva kweSyria.
Kunyange hazvo mwedzi wakubvumbi uri mwedzi wekurangarira vane dambudziko reautism spectrum disorder, ruzivo pamusoro pechirwere ichi ruchiri rushoma muZimbabwe sezvo vazhinji vachifunga kuti zvine chekuita nekuroyiwa. Vane vana vane dambudziko iri vanoti shuviro yavo ndeyekuti hurumende ikoshesewo urwere uhu pamwe nekubatsira vanorarama nedambudziko iri. Patricia Mudadigwa anotipanya inotevera.
Amai Flora Chinaire vane mwana nedambudziko reautism spectrum disorder. Amai Chinaire vanoti kuva nemwana nedambudziko iri zvakaoma munyika ino sezvo kusina nzvimbo zhinji dzinobatsira vana vane chirwere ichi.
Dambudziko iri rakaoma nekuti muno muZimbabwe hamuna mafacilities anoshandisirwa vana vakadai. Paakadiagnoswa mwana wedu takazama kumbomuendesa kumacreche akasiyana siyana aingodzingwa vachita tikwanise kumubatsira. Kwanga kusina kana chikoro chaikwanisa kubatsira vana vakaita saiye, saka zvanga zvakaoma.
Amai Chinaire vanoti pamusoro pekushaya nzvimbo dzinobatsira vane chirwere ichi, vanoti vanhu vazhinji munyika vanzwisisi dambudziko reautism uye vazhinji vanofunga kuti mwana anozvarwa aine autism anenge aroyiwa.
Pamusoro peizvozvo, kana uine mwana ane autism, hama neshamwari vaunosangana navo mukurarama vanenge vachifunga kuti mwana wako akaroyiwa. Saka vamwe ndo vanobva vakupa pfungwa dzekuti aiwambofamba kun'anga kana kumaprofita mwana wako anonamatirwa, asi iro nenge ritori dambudziko.
Amai Chinaire vanoti kushupika kwavakaita vachishaya chikoro chekuendesa mwana kumwana wavo kuti anobatsirwa uye ava nemakore 16 ndiko kwakapa kuti vatangewo sangano rakazvimirira rinobatsira vana vane dambudziko reautism rePathways Autism Trust vakabatana nemurume wavo. Murume wavo vaGolden Chinaire vanoti chinangwa chavo ndechekushingisana pamwe nekubatsirana navamwe vabereki vane vana vane autism sezvo vachiziva kuoma kwazvo.
Ukaita mwana ane autism paunotaurirwa nadoctor mwana wako paanodiagnoswa ane autism unopererwa, unoita weak. Saka isu maparents takapfuura neko tinoziva kuti zvinofila sei zvakaoma. Saka tine maparents watinoshare maexperiences nawo, tinobatsirana, tinopanana mazamo, tinosangana quarterly, tinokoka maspecialists wanoya kuzotaura nezveautism, zvinotobatsira vabereki.
Amai Patricia Musilinga ndeumwe zvakare mubereki ane mwana neautism. Amai Musilinga vanotiwo ruzhinji harunzwisisi dambudziko reautism sezvo vachifunga kuti mwana anenge achipenga, zvinoita kuti vabereki vazhinji vagare vakavharira vana vavo.
Maparents handizivi vanenge vachinyara nevana vavo, unotoona vobva vatanga kuvharira vana vavo, mwana haachafambi, haachabudi kana panze, haachadii. But kana uchinge wagamuchira mwana kuti ndo zvaari, unotsvaga rubatsiro rwaanoda panguva yakafanira.
Mumwe wevana chiremba anoshanda nevana vane autism Dr. Michelle Dube vaudza Studio 7 kuti ruzivo rwedambudziko rweautism munyika rushoma.
Autism chirwere chokuti mwana anonetseka kudzidza kutaura, dzimwe nguva anotonetseka even neyatinoti non-verbal communication, sokuti anogona kusanongedza kana kusekerera panguva yatinenge tichitarisa kuti mwana anofanirwa kunge akugona kusekerera vabereki vake kana vamwewo. Vana vane autism dzimwe nguva vanotoita mabehaviors avanodzokorodza kasingaperi, atinoti marepetitive behaviors. Dzimwe nguva vana ava vanonetseka kudzidza kutamba nevamwe, avawanzofarira kutamba nevamwe. Nguva yavo zhinji vanenge vachitamba vari vega, vanozvivaraidza vega. Vamwe vacho havatombofariri kana zvokubatiwa nevabereki vavo. Zvose izvi zvinhu zvinoita kuti mwana ane autism asagone kuita zvinhu zvatinenge tichitarisira nezera raanenge ari.
Dr. Dube vatiwo zvinokonzera autism zvichiri kutsvakwa, asiwo autism ine chekuita nekutadza kukura mupfungwa. Vatiwo dambudziko iri rinofanirwa kukurumidza kuonekwa kuti vana vabatsirwe vachiri vadiki kuti vana avo vazokwanisa kurarama upenyu huri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitiva kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti upfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvavataura. Zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingave kurima, ingave zvicherwa, ingave tourism, ingave financial sector, asi hakusi kungoshanda chete. Vanhu vanofanira kunge vakavimbika.
Imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF yarova gudo nemuganwa. Chekutanga, bond note inova $200 million yavachaprinta. Inova mari shomanana zvekuti haikwanisi kuti itipe mari yatiri kuda munyika inosvika kuma $6 billion. Vachinamasa vakadya mari yuma bengi nukubudiza nukupa matifechari deosi.
Asi mukuparura mari yemabond notes, Governor weRBZ Dr. John Mangujga vakati anobatsira.
Mabond notes yetukuza haasiri kuti vanhu vanga achikana kana kwete. Tutubatsira wanyika ya Zimbabwe kuti vanhu wa exporte magudzu wakawanda mari ipinde mchimuzi muZimbabwe ndio kunyika kufumo yunyika ukurire.
Vamangujga vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yeve makambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitiva eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Use Promotion Act Chapter 24, vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedano ravamangujga.
Kubva pazvatanga, ndinoona kunge zviri kushanda nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedano reRBZ.
Kuti nyika ifambe takafanira kubhenga mari, especially isusu tiri muformal sector, ndiwo mutemo uripo munyika yedu.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navamangudya kupedzera hoko padehwe retsindi.
Havishandi, blessing havishandi. Nyika ino yakakura haisiri tax shop. Havana capacity yekuenda kunoita police munhu wega wega kuti watengesa matimati yako isamarom bank. Havana kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhorari kuAmerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona. Nasi taita rombo rakanaka rekushanyirwa nemurwiri wekodzero dzevanhu nemukurumbira uye vari mukuru weZimbabwe Peace Project muzvare Justina Mukoko. Tinogamuchira ine mufaro muzvare Mukoko mastudios edu.
Waita hako blessing.
Chonga.
Regai tange tanzwa kuti chii chasvitsa muzvare Mukoko kuno kuAmerica.
Muzvare Mukoko vari kushanya. Ndanga ndiri kuita hurukuro nevadzidzi vemumakoleji akati kuti tichitaura nenyaya dzekodzero dzevanhu, nekuti mavadzidzi ava vari kuitawo zvidzidzo zvine chekuita nekodzero dzevanhu.
Saka vari kuzvitambira sei?
Vari kuzvitambira zvakanaka asi vachikatyamadzwa, nekuti ndakazotaurawo nezvenhoroondo yangu netsekwende dzandakasangana nadzo muna 2008. ende zvinhu zvakavakatyamadza kuti zvinhu zvakadaro zvinhu zvinoitika muupenyu wevanhu.
Vari kutaura muzvari mukoko nekuti vakambo pambwa vakagara kwenguva yakareba nesu asingazive kuti vari kupi.
Asi tichiona chiitiko ichocho muzvari mukoko, vamwe vaifunga kuti handifunga zvaperera ipapo pana muzvari mukoko. Takazoonawo nanhasi vanhu vachiri kutsvagawo murwiro wekodzero dzevanhu vaitaidza mara. Makatsanangura sei kune vaikubvunzai zviitiko izvozvo?
Ichokwadi, inini ndakafunga kuti nekuti muna 2008 munoziva kuti kune vakawanda vakanga vapambwa, kusanganisira Nigel anga ane makore maviri nasekuru Cheramba vanga vane 72 years. Ndakafunga kuti paita kudzidza kwakati kuti vanhu vasafambe nenzira imwe chete, asi zvakazondishamisa kuti muna 2015 chaimo vanhu vachiri kuitwa zvekupambwa. Tikaenda kubumbiro remutemo rinotaura iro kuti zvizvarwa zvemuZimbabwe zvinofanira kunge zvakachengeteka.
Tichitarisawo nyaya yemhirizhongando yamunotarisawo kuZimbabwe Peace Project uku, munoona sarudzo dzegore rinoya dzichiitwa murunyarare?
Tiri kutyira zvakare kuti mhirizhonga inogona kuwanda kana zvatiri kuona zviri kuitika iye zvino zvikaramba zvichienderera mberi. Tiri kutarisawo zvatakaona pamabyelection apfuura, uyezve tichitarisa zvimwe zviitiko zviri kuitika kurwisana kuri mumapato ezvematongerwo enyika nekurwisana kwemapato. Izvozvo zviri kutipa mucherechedzo usina kunaka pakuenda mberi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Manyatso dedemura zvakanaka. Vanga vari muzvari Justina Mukoko varikushanya muno muWashington DC nekune dzimwe nzvimbo.
Vechidiki varikukurudzirwa kuti vanyorese kuvhota musarudzo dzegore rinouya apo pachavhurwa chirongwa ichi neZimbabwe Electoral Commission munguva shoma inotevera. Ngatinzwei hurukuru yaitwa namuzvare Musaburi namutungamiri Nkomo.
Inya yakakosha zvikuru nekuti inini nokuti ndiri wechidiki ndinozvitarisa inini kuti chiitaizvo chaizvo chingandiita kuti ndisumuke ndinovhota, nekuti isusu generation yedu iri panguva yekuti vakagive up nekuti vakarasikirwa neZimbabwe kudhara. Saka kuti zviri mavari kuti vanzwe kuti mwoyo wavo unoda kunoregister, hazvimo, hazvisi kuboila, hazvisi kuvira mumwoyo mavo. Saka inini ndatora opportunity yokuti ndione kuti generation yangu vechidiki vese vanenge vari kunzwa manzwiro andaiita a few months ago, asi izvozvo zvasvika pamagumo nekuti ini ndasumuka ndati aiwa ndakutaura newechidiki wese kuti nyaya iyi nhau iyi yokuenda kunoregista kuvhota yakakoshesa, nekuti isusu vechidiki, isusu vekudiaspora takawandisa, tinotora a huge chunk of Zimbabweans dziri dzinokwanisa kutoenda kunovhota kunotonomeka difference from a ballot box. Saka ndizvo ndemakoshero azvakaita mumwoyo mangu.
Zvii zvakaita kuti uchinje uwanikwe uchinetsekana zvikuru nemamiriro akaita zviri munyika?
Ndanetsa nekufamba nenyika ndichiedza kuwana upenyu huri nani. And zvimwe zvinondiita kuti mwoyo wangu ushungurudzike ndezvekudai kuti kwese kwandinofamba munyika dzakasiyana ndinosangana nemabosses kana kuti vechikuru vanondipa maresponsibility kana vanondipa basa, ndakatsvangamuka ndiri more active, ndiri more intelligent kuvapfuura. Ndozvibvunza kuti ko chii chaizvo chaizvo chinondiita kuti inini ndikwanise kugara ndiri pasi pevanhu ava, ini ndichiziva kuti ndini ndiri kutomanyisa kampani, ndini ndiri kutorana kampani, asi handina masimba nekuti handisi munyika mangu. Ndakasvika panguva yekuti I got fed up, I got tired.
Mumwe wechidiki muzvare vembaishe Musaburi vachitaura natungamiri Nkomo vari muSouth Africa. Aiva vateereri, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessing Zulu ndichitimurare zvakanaka vateereri. Tokusiyai naChris Gande munhau dzechindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. LeZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. Lamhlanje silethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umbukiso walonyaka wezamabhizimusi oweZimbabwe International Trade Fair uqale koBulawayo lapho amankampani edlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha abukisa khona ezamabhizimusi abo. Ilizwe leSenegal liyaqala ukubukisa eZITF ngomnyaka ka-2017. Unompumelelo moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Umbukiso weZITF 2017 uhamba ngendikimba ethi Harnessing Linkages for Industrial Development, lapho umqondisi wenkampani yeZITF unkosikazi Nomandlovu athe umbukiso uqale kahle.
Umbukiso wethu weZITF oqale namhlanje uqale kuhle kakhulu. Sikhangelele ukuthi kuzaqhubeka kunjalo kuze kuyefika umgqibelo. Ababukisayo badlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha. Ikakhulu siyathaba ukuthi iSenegal iyaqala ukubukisa eZITF lonyaka. Amazwe asezansi e-Africa nje asisekele njalo.
Uqhubeke ethi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe lamhlanje uhlangene lomkamongameli weNamibia unkosikazi Monica Hayhoss eMazowe bakhulumisana ngezamabhizimusi.
Ikhosikazi likamongameli weZimbabwe lelikamongameli weNamibia baphakathi kokukhulumisana ngezamabhizimusi ikakhulu bekhangelele ukukhula kwamabhizimusi aphethwe ngabomama. Siyanxusa osomabhizimusi jikelele ukuthi beze embukisweni bazobona konke esibalungisele khona.
Umqondisi weBotswana Investment and Trade Center kwezokuthengisela kwamanye amazwe umnumzana Damon Tapu uthe ukubukisa kweZimbabwe kubalethela ibhizimusi kunye lokufunda okunenyi.
Brought in about 11 companies from various sectors ranging from building materials.
Nze inkampani yamabhizimusi ebona ukuthengisela impahla kwamanye amazwe. Sizwe lamankampani adlula ichumi ukuthi azobulisa amabhizimusi abo achiyeneyo.
Unkosikazi Nobuhle Mazalu owenhlanganiso ye-Helping Hand uthe bona baze ukuzobukisa lonyaka ukuze baqhubeke betholisa usizo kubantwana abaswelayo kunye lentandane, njalo baqoqa ukuyanceda abantu abawelwa ludubo lwempophoma zamanzi echolocho ngemva kombukiso.
Sile organization okuthiwa i-Helping Hands esincedisa abantwana abangalabazali abaswelwa ngabazali kumbe abafuna usizo empilweni zabo, abalamazali abangakwanisiki ukubancedisa. Nxa sincedisa khona lapho siyancedisa njalo lama-members emalunga e-Helping Hands ngokubanika ikhulisa labo ukuthi bengathi nxa benika abanye abantu besiba lo mhawu. Sikhuluma nje namhla sithwele impahla esizihambisa echolosho abantu abachithekelwa yimizi echolosho. Sifuna ukuthi sibadingele ingubo, izibheda, izigqoko zesikolo ukwenzela ukuthi nxa buya umqando kube ngavicakali bengela lutho bokugqoka.
Kusasa inkampani yeZITF ikhangelele ukuba lomhlangano wabosomabhizimusi ozavulwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa. Umbukiso weZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhlaka 28 Mabasa ngumongameli weNamibia. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Lokhu sikudaba olufanayo eBotswana lithumele amankampani alichumi lanye ukuthi ayebukisa embukisweni lo oweZimbabwe International Trade Fair oqale koBulawayo lamhlanje. EleBotswana lithi libona kulamathuba amabhizimusi okuthengisa impahla yeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuMartin Ngwenya eseGaborone eBotswana.
Ugatsha lukahulumende olubona kwezokuthuthukisa amabhizinisi oleBotswana Investment and Trade Center, iBITC, luthi kulamathuba amahle kumankampani eBotswana ukuthi athengise impahla eZimbabwe. iBITC ithi ihlonipha umbukiso weZITF ngoba nyakenye kuphela wahuga amankampani adlula amakhulu ayisithupha lengxenye ephuma emazweni alichumi lasithupha. Isikhulumi seBITC uNkosazana Kutlo Mwahi sithi amankampani aweBotswana asembukisweni weZITF alakho ukubumba ubudlelwane lamanye amabhizinisi kwamanye amazwe. Umwahi uTBITC yenzisa uphenyo olwatshengisa ukuthi kulomkambo wempahla zeBotswana kuhlangothi ezishiyeneyo eZimbabwe okugoqela ukuphekwa kwempahla, imanufacturing, ezokwakha, ezokudla, igwayi kanye lempahla eyenziwa ngezikhumba. OweZimbabwe umnumzana Stanley Ncube eseGaborone uthi ukubukisa kwamankampani avela eBotswana isengiselwe ukuthi iZITF ilokhe lesithunzi noma nje ezomnotho zingamanga kahle ekhaya.
Kuyathokozisa kakhulu ukubona amankampani akwele Botswana esiya kuZITF koBulawayo ngoba kutshengisa ukuthi noma nje umumo womnotho uphansi, amanye amazwe lokhe ehlonipha umbikiso weZITF. Njalo kutshengisa ukuthi ngabe izinto zikahle, amathuba okuthuthukisa amabhizimusi akhona kakhulu.
iBITC ithi ukubukisa kwamankampani eBotswana kuqakathekile ngoba kuqinisa ubudlelwane kwamabhizimusi phakathi kwamazwe omabili. Ekuqaleni komnyaka iBotswana yathi izimisele ukuphinda kabili inani lempahla eyithengisela iZimbabwe emi kuzigidi ezingamakhulu azamadola okwakhathesi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiSavron kweleBotswana.
Lamhlanje ke silenhlanhla yamaSwazi ngoba sivakatshelwe ngolwela amalungelo oluntu uNkosazana Justina Mgogo, yena njalo okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project. Ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, okwakuqala ungasela ukuthi kahle kahle kuyini okukulethe ngapha eMelika?
Okungilethe eMelika nginxuswe ngama college angu-4 akade befuna ukuthi ngikhulume lezifundi zabo ezenza izifundo zama human rights. So besikhuluma ngomumo wama human rights eZimbabwe.
Bakwamukele njani ukubona kwakho?
Bangamukele kuhle kakhulu, kodwa nthe sengikhuluma ngodaba engahlangana lalo ngo-2008 abaningi bakhona babethukile ukuthi izinto ezinjalo zenzakala.
Ungasitshela ngamafeatures sizwa kuthiwa ulogwalo walulobayo, ugwalo lolu luphatha lona khona lokhu ukuphathwa ukwenzwa, ungasitshela nje ngamafeatures?
Ngilalo ugwalo oluphume ngomnyaka wedlileyo okuthiwa The Abduction and Trial of Justina Mgogo, The Fight for Human Rights in Zimbabwe. Ugwalo lolu lunike ithuba lokuthi ngethule obekungisinda kusukela ngihlangana lodubo lolu engahlangana lalo. Bengifuna njalo ukuthi ngizilobele ngedwa okuphathelane lalokho engahlangana lakho kunokuthi abantu bazwe ngabanye abantu.
Manje usululobile lolugwalo, kuyini okubone kusenzakala? Luwamukelwe njani nguhulumende labantu nje mahlayana?
Ngibona ingani abantu abaningi bathanda ukuthi babekwazi ukuthi kuyini okwenzakala kimi kusukela ngithathwa ngkhaya mhla ka 3 December ngize mphuma ngisiya emapholiseni mhla ka 22 December. Abantu abaningi bafuna ukuthi bathole lologwalo ukuthi bazivalele. Nqansithi abantu abaningi ngibona ingani akulandaba lokuthi umuntu ungathi, bakhona abantu abaningi abambuzayo ukuthi ugwalo lolo bangaluthola njani. Ngomnyaka owedlule ngihambile eZimbabwe book fair, ngikhuluma ngogwalo lolo, abantu abaningi babuya bezothenga lolo gwalo.
Yes, kusondele kathesi ukhetho oluka 2018. Ubona njani ngamafitshane nje ungasitshela ukuthi ulubona njani ukuthi kuzaba njani?
Thina njengeZimbabwe Peace Project silokukhathazeka kakhulu ngoba kulodlakela esilubonayo. Nxa sikhangela obekusenzakala kuma by election asanda kwedlula, sikhangela njalo izehlakalo zodlakela ezikhona kumabandla athile njalo phakathi kwamabandla. Khonoko kuyasikhathaza ngoba kutsho ukuthi sisiya phambili kuza kuba lodubo lokwephulwa kwelungelo loluntu lokuba khona kodlakela lwezombuso welizwe. Yinto engaba ludubo kakhulu sikhangelane lodubo luka 2018. Okunye okusikhathazayo yikuthi kulabantu abasebenzisa imlomo yabo ukuthethisa abanye. Thina sikubona khonoko kusenza ukuthi kwande izehlakalo zodlakela oluphathelane lezombuso welizwe. So thina njengeZPP sithi thina zero tolerance to political violence, sikhangelane lokhetho luka 2018.
Ngamafitshane ungathi udaba okwekwehlelayo wena kuyahambelana yini lokwayehlela uZamara ungaziwayo lalamhlanje ukuthi ungani?
Kuyahambelana ngoba mina nthethwe ngkhaya ngilele. Uithai uthethwe egelwa ekubhabha shop ngabantu abangaziwayo. Mina ngathi nthatho amapolisa athi kabakwazi ukuthi ngingapi. Sikuzwile njalo kuyithai Zamara, kuthiwa abakwazi ukuthi uyithai Zamara ungapi. Kodwa kubuhlungu ukuthi sokwedlule iminyaka emibili akula muntu oseke wabona lapho kulo ithai.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu. Lo ke ngunkosazana Justina Mkoko, umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, ebesixoxa laye usivakatshele lapha eStudio 7. Siyabonga kakhulu.
Ngiyabonga lani.
Ingcwethi zempilakahle zikhuthaza ukusabalaliswa kwemfundiso yokuzivikela kusifo soqhuqho esemalaria ngesikhathi kungatholakali umuthi wokuzivikela wokuvikela lomkhuhlane ivaccine. Loba nje abazama ukulungisa lomuthi bethi bona sebelengqubela phambili ekuphumeni lawo osukhangelelwe ukuzanywa ukusetshenziswa emazweni afana leGhana, Malawi lamanye ngomnyaka ozayo ka-2018. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngesikhathi kunanzwa ilanga lesifo soqhuqho emhlabeni jikelele ele World Malaria Day, uZulu ukhuthaza ukuzivikela njengendlela yokwehlisa lesi sifo eZimbabwe. UDokotela Paspano Jikanzira Masango ofundisa izifundo zabodokotela eCollegeini leUniversity of Zimbabwe uthi uZulu akabe lomkhuba wokudinga ulwazi olujulileyo mayelana nalesi sifo. Osakhulayo ocubungula ngesifo soqhuqho uthi ulwazi olunje lungaphathisa abantu abanengi lezingane zabo kundawana abahlelikizo kulandelwa indlela yokuzivikela ukubamba lomkhuhlane ungakabahlaseli e-preventive care.
Emakhaya ngithi abantu bengayekela amanzi ebuthana ephonguma ngoba khona phana iminyane yabelethani ibekela amaqanda. Uqalisa iminyane ilunywe, izigubhu eziphongukuhlala emzini yabantu zigcwala amanzi angageleziyo. Khonokho yikwesa ukuthi abantu bakhiphe izinto ezinjalo, basike utshani ophongukuhlala. Abantu bayakwanisa ukuthi nxa belala befake ama-mosquito net akhona lawo, bagcobe ama-mosquito repellent ukuthi bangalunyi kakhulu abazithweleyo. Akufanelanga vele ukuthi bekhanya belunywa yi-mosquito beqalisa imalaria.
Lesi sifo sihlasela abantu phose abafika kungxenye yesigidi ngomnyaka, njalo sihlasela iziqinti ezedlula kumajumi amane eZimbabwe, ikakhulu kundawo esemngceleni lamazwe afana leZambia leMosambique. Ingcitshi zezempilakahle sikhuluma kanje ziphakathi kokucubungula ngembangela yalesi sifo lemihlobo yemiyane engaba iyingozi.
siyakhangela sibili sibone ukuthi kuyini egazini labantu sabe sikhangela akhona amanye esiwatholayo kakhulu lapha eZimbabwe laseAfrika onjenge Plasmodium falciparum but amanye angikhona siwaboni la kodwa yona leyo yiyo engani igcwele lapha eZimbabwe.
Odokotela bathi kuqakathekile ukuba abantu bazi ukuba noma kungela vaccine okwamanje lesi sifo silemithi njalo sisenelisa ukwelapheka. Ngakho ke abantu bakhuthazwa ukusiphangisela ukuyadinga usizo lokwelatshwa lapho sebehlaselwe yiso. Ngomnyaka ka-2015 abantu abangaba yizigidi ezedlula amakhulu amabili 214 million bahlaselwa imalaria emhlabeni jikelele. Abangaba phose ingxenye yesigidi 430,000 babo babulawa yiso. So iningi labo bengabavela kuzwekazi le-Afrika. Kunje inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization ikhankasela ukwesula kwesifo soqhuqho lapho sisiyafika kumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ku live talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo lethe connection sixoxa ngemizamo eyenziwayo yokukhanga abasakhulayo ukuba babhalise kugwalo lokuvota abagoqela abatsha abahlala phandle kwelizwe. Ethumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeTurkey libikwa lihlasele indawo ezihlezi abahlamuki abalwisana lalelo lizwe abesiKurdish emazweni angumakhelwane aweIraq leSyria. Inhlanganiso ephathisa amazwe omhlaba ngemali e-International Monetary Fund ithi eleZimbabwe kumele liguqule indlela elihlela ngayo ezomnotho welizwe kulokwethula imali yohlobo lwama-bond notes. Obona ngenhlelo zezwekazi le-Afrika kunhlanganiso le umnumzana Abebe Amero Selassie utshele intatheli zindaba esigodlweni seMelika iWashington DC ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe umele uphathiswe ngenhlelo ezijulileyo ngoba usuminganxele. Kuvike edluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ubesemhlanganweni wenhlanganiso le kunye le-World Bank owenziwa kanye ngomnyaka. Kodwa iWorld Bank kunye le-IMF zithi kazisoze ziphathise leZimbabwe nxa lingalungisisanga umumo wezenotho okugoqela lowelungelo likaZulu.
IMF ikhuluma into esake khuluma thina ukuthi ukubuya kwama-bond notes zekungakwani futhi kuncede lutho ngoba nxa ungakhangelisisa uzabona ukuthi udubo esilalo yikuthi asila economic activity enzakalayo lapha elizweni. Thenga okuningi okwedlula esikuthengisayo okubanga ukuthi singabi ne-foreign currency eningi. Nxa kuyukuthi uhulumende uzalungisa udaba lolo, kumele uhulumende abuye lama-policies anganceda ukuthi thina sikwanise ukuthi sithengise okuningi okwedlula esikuthengayo. Ukuthi industry ivuke ukuze sikwanise ukuthi sibe ne-foreign currency enekanjalo.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ube ngapha kwele Melika ngeviki edluleyo emihlanganweni ye-IMF. Ubona ungani imihlangano enje ingaphathisa yini eleZimbabwe kumbe yikumotsha isikhathi?
Ingaphathisa kakhulu iZimbabwe aloba iZimbabwe yangikhona ibiza kwanisa ukuthi ibe le mithetho nama-policies anganceda ukuthi abantu abafuna ukuthi babuye le mali zabo babuye lazo ungabangeli ama-problems. ngoba ungakhangelisisa uzabona ukuthi lo mthetho we-indigenization silama policy inconsistencies amaningi kakhulu. Ngesikhathi siyabona ukuthi uyake kube lapha familization lokunye okunjalo okwenza ukuthi nxa kuyukuthi ule mali yakho ufuna ukube lapha eZimbabwe uyabaludubu. And ungakhangelela futhi indaba ze-ease of doing business, uzabona ukuthi siphansi kakhulu ukuthi umuntu avule inkampani yakhe lapha uyathatha isikhathi eside.
Manje nxa sikhangela bona ubudlelwano beZimbabwe le-IMF kuyakhanya na ukubana kungaba lobubelo lokudlelana iZimbabwe iphathiswe zinhlanganiso lezi kwelizayo.
Anto uyabona ukuthi inhlanganiso ezinjenge-IMF le-World Bank ziyalinika ithuba elokuthi ziyabuza ukuthi sitelele ukuthi lina lifuna ukuthi silincedise ngendlela iphi, njalo lina lizenza njani ukuthi ama-policies akhona kathesi alungise. Kuyakuye ukuthi uhulumende uzabuya ne-country program yakhe ezabuya layo, kumele uhulumende ayilandele i-country program yena leyo. Yilo udubo esilalo elokuthi siyathembisa inhlanganiso lezo ukuthi sizakhipha ama-forced workers ku-salary bill zenza lokhu lalokhuya bese sibuya lapha eZimbabwe asenze lokhu. So nxa kuyukuthi sina sakwanisa ukuthi senze into esazithembisa umhlanganiso lezi ezinjenge-IMF, ngibona njengani imali izabuya. Kodwa nxa kuyukuthi thina sisenelise ukuthi sihlonise izithembiso zethu, angiboni imali
alo-ke. Ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho, bexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Kuhlelo lwabasakhulayo olwezi connection namuhla sixoxa ngemizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi babhalise ukuze bavote kukhetho oluzayo. Nxa lifuna ukungena kulolu hlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo.
Njengoba isikhathi sokhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende sesisondele, abatsha beZimbabwe basebetshengise idlabuzane lokufuna ukuphatheka kulo. UMike Hobe weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha kweleZimbabwe ezifana labo Zimbabwe yaTsoka, mayibuyele iZimbabwe, Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe, lezinye zibonakala ziphakathi kwenhlelo zokukhuthazana lokufundisana labontanga ngokucakatheka kokubhalisa kukhomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ukuze bathole ilungelo lokuvota. Umnumzana Zenzo Nyoni, ngomunye wabontanga abalwela amalungelo oluntu koBulawayo, ulilunga lenhlanganiso ye-Education and Unemployment Youth Forum of Zimbabwe. Yena-ke uchasisa kabanzi ngohlelo lwenhlanganiso yakhe oluphansi kwesihloko esithi Vote All in 2018.
Njenge-organization elwela amalungelo abontanga, kunohlelo esilulisayo kaChess olokuthi sikhangelele ukuthi 2023 lapho sizalwa kakhulu khona silwela ilungelo lethu njengabontanga okuthiwa yikota in parliament.
Unyoni uqhubeke echasisa ngokwenza ukuthi inhlanganiso yakhe isungule uhlelo olunje lokukhuthaza abatsha ukuthi bayebhalisa ukuthola ilungelo lokuvota.
Sikhangela isisekelo sombuso weZimbabwe, sikhuluma ngekota system yabomama eParliament, ikhulume le main wing eParliament. Ayinanzi kakhulu izifiso zabontanga ukuthi sina njengabontanga sikhangelele ukuthi nathi sifuna ilungelo lekota system yeParliament, whereby esikhangelele ukuthi ontanga bezirepresente ngoba sisazi ama-challenges ethu asi-affecta njengabontanga.
Abatsha ubika ukuba balwamukele ngenjabulo langedlabuzane elikhulu okubamangalise okwamagama.
Bayithakazelela kakhulu, ngikhuluma kanje mfowethu, iningi labontanga elize lifika esigabeni sokuthi no, now we need a youth movement whereby it will push in ama agendas ama youth.
Omunye njalo wabasakhulayo umnumzana Akim Mhlanga owebandla lezombusazo eMthwakazi Republic Party uthi abadala bavame ukungalaleli abatsha loba ukubanika ithuba. Umhlanga uthe abadala sebedlala indima yabo sokwanele. Khathesi sekuyisikhathi sabatsha bayekile ukube bekhala ukuthi akula obalalelayo basukume babone ukuthi bangalwela njani amalungelo abo.
Ye asingeke sithi abadala abafuni ukusilalela ngoba abadala abadlalile indima yabo. Siyananzela ukuthi kusukela ngo-1980 abadala abadlalile kakhulu indima yabo. Bayenza lokho okusemandleni abo ukuthi banqabele umbuso odlame ukuthi bekhona ekubuseni ilizwe. Sokufanele kithi nathesi ngoba sinakhangelela ukuthi abadala bazasenzela okwabo sokuphelile. Sokumele thina njengentsha sisukume sibone ukuthi siyalwela njani amalungelo ethu.
Bonke bobabili uNyoni loMhlanga bayavumelana labantu abafana lomnumzana Victor Chimuthu ongumkhokheli owebandla leZimbabwe yaZoka esebenza lokukhuthaza abantu ukuthi bayobhalisa ukuthwala ilungelo lokuvota. Bayathi ukuthi kuqhakathikele kakhulu ukuthi ontanga bayobhalisa kuCommission ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ngoba ela kusasa laleli lizwe lisezandleni zabasakhulayo. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC nginguMike Hobe.
Akwezemidlalo lamhlanje intathele izindaba yethu uJoseph Njanji usethulela ukwenzakale emdlalweni wenguqu ngempela viki.
Iqembu lengezi Platinum Stars liqhubekele phambili lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje linqotshwe nge-1 kanya liqembu elingene lonyaka kusigaba se-Premier Soccer League eleyada. Abafana bengezi Platinum bale miklomelo yithoba munemunye ngemva kokudlala imidlalo emine. Kuthi iqembu leyada lona okuliqembu likamprofeti Walter Makaya lihlezi likwindawo yesibili lile miklomelo yithoba munembili ngemva kwemidlalo emine njalo. Kundawo yesithathu kule qembu leFC Platinum lona lile miklomelo yisikhombisa njalo elibe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu leBulawayo City lalo lile miklomelo yisikhombisa njalo lihlezi endaweni yesine. Iqembu leChicken Inn lona elinqobele Triangle nge-1 kanya lihlezi kwindawo yesihlanu lile miklomelo yisithupha okulinani eliphethwe liqembu leBlack Rhinos lona elinqobele Bantu Rovers nge-3 kanya kanye lele Highlanders lona elitshayele ZPC Kariba nge-3-2. Ekhuluma lentathethi izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqetshi weqembu leHighlanders u-Errol Agbay utshayele ihlombe abadlali bakhe ngokunqoba kwabo.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo namhlanje. Sizamile ukudlala kuhle ngehlandla lokuqala, sadlala njalo kuhle ngehlandla lesibili. Amathuba abekhona okubana sihlukose kodwa asayinelisanga kubana siwasebenzise ehlandleni lokuqala. Ehlandleni lesibili sibekwazi ukuthi iqembu leZPC selifuna ukuvimba kodwa ngenxa yezulu ebelisina inkundla ibisithelela ibhola beseligijima kakhulu. Wasincedisa ukubana sihlohle amagoli amabili kumzuzu emihlanu yakuqala lehlandla lesibili.
Intshantshu zanyakenye iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yethoba munembili lile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 1-1 leqembu lecholocho. Kuthi ngaphansi kwalo kule qembu leShabani Mine lalo lile miklomelo emihlanu njalo libe ngutshikilo bhanqa 0-0 leqembu leHarare City. Iqembu leDynamos linqobele Hwange nge-1 kanya njalo lihlezi kwindawo yechumi lile miklomelo emine ndawonye lecholocho iHawu Mine kanye leHwange. Abafana beHawu Mine banqobe abeChapungu nge-2-1. Iqembu leZPC Kariba lihlezi endaweni yechumi lane njalo lile miklomelo emithathu okulinani eliphethwe liqembu leBantu Rovers lihlezi kwindawo yechumi lanhlanu. Abafana beHarare City bahlezi endaweni yesithathu nxa usuka ngaphansi kwengalane bele miklomelo emibili okulinani eliphethwe liqembu leTriangle. Kuthi iqembu elijeke amanye engalaneni ngeleChapungu elilomklomelo owodwa kuphela ngemva kokudlala imidlalo emine. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Asingakehlukani wathi ke sikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Umbukiso omkhulu wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair owalonyaka uqale lamhlanje koBulawayo. EleZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni imisebenzi yokuvimba ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day.
lamhlanje ke sibe lethuba lokuxoxa ngamafitshane lolwela amalungelo oluntu unkosazana Justina Mgogo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngelitshiya kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.